chinobuda chandino shamira ishi wangu andichione musipo iri machete
Bye.